year.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 24 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rinoudza mapurisa kuti asatadzise Dr. Peter Magombei kuenda kuSouth Africa kuitira kuti vanorapwa. Asi mapurisa anonzi ati haasi kuzosiya Dr. Magombei vachibuda muchipatara mavari sezvavaudzwa nevakuru vavo. America inowedzera mari yerubatsiro kuZimbabwe nemadhora anosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rehaikot ratura mutongo wekuti vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei avo vaiva muutapwa mazuva mashoma apfuura vabvumidzwe kunorapwa kuSouth Africa pasina anovarambidza. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaHappiest Joe vatura mutongo wekuti mapurisa kana ani zvake asatadzise Dr. Magombei kubuda munyika kuti vanorapwa kuSouth Africa zvichitevera kupambwa kwavakaitwa nevanofungidzirwa kuti vasori vakazowanikwa kunyabhira mushure memazuva akati kuti mapurisa anonzi akanga akakomba chipatara chiri kurapirwa Dr. Magombei muHarare kubva nemuvhuro. Izvo zvinonzi nemagweta avo zvakaita kuti Dr. Magombei vatadze kuenda kuSouth Africa kuti vanorapwa sezvo zviri kudiwa mukurapwa kwavo zvisingawanike muZimbabwe. Dr. Magombei vanonzi vakakanganisika hutano pamwe nemafungiro avo zvitevera zvakaitika kwavari vari muupambwa izvo zvisati zvanyatsozivikanwa kuti ndezvipi. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta Dr. Magombei vaJeremiah Bhamu avo vatitinzwe zvizhinji kubva kumutauriro wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda. VaMafunda vaudza Studio 7 pataenda pamhe epo kuti mapurisa anga akapakatira zvombo anga achirambidza vaMagombei kuti vabve pachipatara ichi vaende kunokwira ndege inoenda kuSouth Africa kuti vanorapwa.
Tashokiwa zvikuru kuti mapurisa arambidza vaMagombei kuti vabude muchipatara kuti vakwire ndege kuenda kunotariswa kuSouth Africa. Izvi zvaitwa iye inonzi muchirungu defiance of court order kana kuti kuchora mutemo, nokuti dare rehigh court ranga rataura kuti ngazviitike pasina maconditions. Mapurisa arambidza vaMagombei magwetawo namzvare Rosine Hanzi, muzvare tinomuda Shoko, mukoma Obesha vamukoma Jeremiah Bhamu vambozama kumiramira kuvaratidza kuti mapurisa zvamuri kuita izvi zviri machora mutemo. Asi mapurisa tatoona hana vatombozviteerera, tatoona vatounza vamwe mapurisa Riot vanga vari munguo dzavo.
Mumutongo wavo vazhowo vati mapurisa mukuru mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga pamwe negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaKane Matema havafaniri kurambidza Dr. Magombei kubuda munyika kuti vanorapwa kana kushandisa chero ani zvake anenge achishanda akavamirira. Mutongo wedare uyu unotevera chikumbiro chakasviswa kudare nababa vaMagombei avo vakati mumapepa avo akasviswa kudare zvainge zvaitwa nemapurisa izvi zvaive kunze kwemutemo uye mwana wavo aive asina mhosva yaari kupomerwa. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaikadzere vaudza Studio 7 kuti mapurisa akaenderera mberi nekurambidza Dr. Magombe kubuda munyika kunenge kuri kuzvidza dare zviri pachena.
Mapurisa akasatedzera zvataurwa nedare izvi. Zvinhu zvinogona kusvibisa zita reZimbabwe pamberi pemaziso edzimwe nyika.
Dr. Magombei vanozivikanwa nekurwira kodzero dzavana chiremba uye pavakapambwa vaitaura kuti vana chiremba vakanga vasingakwanisi kuenda kubasa nekuti havana mari dzekuendesa kubasa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa 3 Gunyana. Vana chiremba vakuru vakazobatana navo nemusi wesvondo Gunyana 15 mushure mekunge Dr. Magombei vapambwa musi wa 14 Gunyana vachiti vaisazoenda kubasa kudzamara Dr. Magombei vaburiswa muupambwa. Dr. Magombei vakaudza Studio 7 musi wavawanikwa kunyabhira kuti vaisatondera zvakaitika kwavari. Kunyange hazvo Dr. Magombei vakawanikwa vana chiremba vachiri kuramwa mabasa vachiti mari dzavanotambira dzisina chadzinokwana. Kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba kunonziwo kwasiya varwere vari pamhene sezvo vasina ari kuvarapa muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya Dr. Magombei, mapurisa eZimbabwe Republic Police anonzi arambidza Dr. Magombei kuti vabude muchipatara cheAvenues Clinic muHarare. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Ray Choto weStudio 7 abata rimwe remagweta aDr. Magombei vaAlec Muchade hama kuti tinzwe zviri kuitika.
Pane zvikonzero zvavari kumbopa kusare kwekuti varongomunyikidza kuti kana akuda kubuda vomudhonzera mukati vachiti haaendi, vakuru vedu vati izvo haaendi, saka isusu ndo zvatiri kutedzera. Zvenyu zvamuri kutaurawo izvi zvekuti dare ragura kuti anoenda hanzazi mwewo hatinei nazvo.
Takataura naAssistant Commissioner Nyati vachiti izvo vamagombe havasi muusungwa, saka zvinhu zvazochinja papizvo.
Ikoko kune kurungotaura kwavanenge vachitaura asi mamiriro aita zvinhu iko zvinezvi ndezvekuti izvo vamagombe vavanzi vachibuda vaende kusouth Africa, saka havachitorisina mvumo yekuti vange vari muAvenues Clinic iko zvinezvi, zvichireva kuti mapurisa ndo vazovati vachigara imomo. Zvireva kuti vatozotena Avenues Clinic into my holding cells. Saka ratotirongero vamagombe vatiwo mujeri remapurisa nekuti hakuchina chimwe chikonzero chavanosaka vange varimo parizvinezvi. Saka teva kutozvitora kuti mapurisa vasunga vamagombei. Chitotarisa taakutoona kuti vakatovasunga kare kubva pavangosvika ipo paya paya vamagombei vava vatiwo musunga wemapurisa kuti mapurisa anga akuveriferefera kuti anopinda ndiani auya ndiani vachiongorora kudaro. Zvichitoreva kuti vavatomusungwa nechakare.
Zvichiteera danho ratorwa nemapurisa here rekurambidza vamagombei kuti vabude muchipatara kuitira kuti vanorapwa kuSouth Africa, imi semagweta maakutora matanho api?
Zvatakuita taakudzokera zvakare kudare rezimhosva kuti tindoti izvo mapurisa amhura mutongo wapiwa nedare wekuti vasarambidza chiremba magombei kuti vaende kuSouth Africa sokuda kwavanga vachiita. Saka taakutogadzira mapepa achona iko zvinezvi. Zvakare tichagadzirawo mamwe yekuti izvo mapurisa vasunga Dr. Magombei vasinga vatauri kuti mhosva yavasungira ndeyei, nekuti iko zvinezvi taakutozvitora kuti vamagombei vamusungwa wemapurisa kunyange zvazvo vasati vataura kuti mhosva yacho ndeyei, asi taakutozvitora kuti vave musungwa, vave muusungwa hwemapurisa.
Tichitarisa nguva ino kuti ava manheru matanho amuri kuronga aya muchafambisa sarini?
Tinongoita kusvika kana mambakwedza. Nyaya dzakadai idzi hadzina nguva, matare anobvuma kuti mui chare chiro nguva ipi zvayo, saka hazvinei nekuti tapedza nguva iyi tinongoramba tinongosvika kudare kwachona nyange nguva dzipi zvazvo.
Tichidzokera kumapurisa aya, vari kuti havatambire mitongo here inobva kumatare?
Mapurisa sekuziva kwenyu kubva kare vanotambira mitongo yavanoda yavasingadi havatambiri, sekuti ivo vanozvidza mitemo pache zvavo kamapurisa, vanoita zvavanoda. Saka hazvii izvozvo hazvii nyaya yekuti kahadzia zvikuru, sekuti ndo maitiro avo iwayayo.
Rimwe remagweta Dr. Magombei vaAlec Muchada hama vachitaura vari parunhare muHarare naRay Choto weStudio 7. Utungamiri we MDC waita musangano nevatungamiri vekanzuru yeHarare kuti vazeye dambudziko rekushaikwa kwemvura muguta reHarare zvichitevera kuvharwa kwakaitwa nzvimbo inocheneserwa mvura yemoto Jeffrey Waterworks nezuro nechikonzero chekushaikwa kwemishonga inoshandiswa mukuchenesa mvura. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Mashoko aburiswa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Valuku Tamborinyoka anoti kanzuru yeHarare iri kuedza nepose painogona napo kugadzirisa dambudziko iri, kunyange hazvo vachiti hurumende haisi kupa kanzuru mari inokwana kuti vatenge mishonga iri kudiwa iyi. Akafanobata chigaro chameya weguta reHarare vaEnoki Mupamaonde vaudzawo vatori venhau kuti kanzuru yawana mishonga yemvura uye vavhura mapombi ekuMilton Jeffrey ayo aivavharwa nezuro kanzuru yashaya mishonga yemvura. Vamupa Maonde vati vari kutarisira kuti vamwe vanhu vatange kuwana mvura nhasi.
Mvura ichange yakugadzirwa kutanga maawazi mashoma ari kutevera. Saka vagari veHarare vanogara kuWestern Suburbs kunana New Marimba Mfakosi Budiriro Glenview vese vazhinji vakadaro vatange vakuwana mvura mushure kwemaawa anosvika 8.
Kanzuru yeHarare iri kutadza kuwanisa vagari mvura nguva dzese, izvo zviri kupa kuti vagare vakachema-chema nguva dzose sezvo vasina mvura yemupombi mudzimba dzavo. Zvichakadai, rimwe sangano ravana chiremba reDoctors Without Borders razivisa kuti richachera zvibhorani munzvimbo dzakawanda muHarare kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
America yawedzera mari yerubatsiro kuZimbabwe nemadhora anosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri iyo iri kutarisirwa kubatsira mukuwanisa vanhu zvekudya vakatarisana nenzara. Mari iyi iri kubva kubazi reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian A. Nichols, vati America yawedzera rubatsiro urwu mushure mekunge United Nations yaparura chirongwa chekutsvagira Zimbabwe rubatsiro rwekuti ibude munzara. VaNichols vati mumwaka wa2019-2020 America yabatsira Zimbabwe nemamiriyoni anosvika makumi masere nemanomwe emadhora ekuAmerica.
I am honored to represent the United States government here today as we announce our additional contribution of 41.9.
Ndine mufaro kuva ndakamirira United States pano nhasi tichikwedzera mari yerubatsiro yeZimbabwe inoita $41.9 million zvichitevera kuparurwa kwechirongwa chekutsvagira Zimbabwe rubatsiro neUnited Nations. Izvi zvinosvitsa mari yerubatsiro yabviswa neAmerica mukupedza dambudziko renzara $86.9 million.
VaNichols vati vari kutarisira kuti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vachabatsirwa nechikafu mumatunhu gumi nematanhatu emunyika muno kutanga muna Gumiguru 2019 kusvika muna Kubvumbi 2020.
With these resources, the United States government through the U.S. Agency for International Development.
Nerubatsiro urwu hurumende yeAmerica kuburikidza neUSAID ichawanisa rubatsiro kuvanhu vanosvika 1 million mumatunhu gumi nematanhatu.
We are proud of our work with our long-standing and trusted partners.
VaNichols vati vanhu vachatengerwa chikafu, vamwe vachipiwa iri mari kuitira kuti vatenge zvekudya zvinovaka muviri kusvika kubvumbi wegore rinouya. Vachitaura pamusangano mumweyo, mukuru weWorld Food Program rinova sangano riri kupiwa mari yerubatsiro ine America, vaEddie Rowe, vati Zimbabwe yakatarisana nematambudziko anoti kusanaya zvakanaka kwemvura, kuderera kweupfumi pamwe nemafashamu ecyclone Idai, izvo vati zviri kuwedzera kutambura kwevanoshaya.
Zimbabwe has experienced drought, economic instability.
Zimbabwe yasangana nematambudziko anoti kusanaya zvakanaka kwemvura, kuderera kweupfumi nemafashamu ecyclone Idai. chimwe cheizvi chinenge chakangoomera nyika asi manje zvikaitika zvese zviri zvitatu sezvakasangana neZimbabwe zvinowedzera kuchambura kwevanoshaya.
Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara munyika nekuda kwokusanaya zvakanaka kwemvura pamwe nemafashamo ecyclone Idai akaitika kumanikaland. America ndiyo iri pamberi penyika dzose dzinobatsira vanhu vemuZimbabwe mungava munyaya dzechikafu kana dzeutano. Mwedzi wapera America yakabvisa mamiriyoni makumi mana nemashanu emadhora ekubatsira Zimbabwe nechikafu. USAID inoti neurongwa hwekubatsira Zimbabwe kutenga chikafu chinokosha mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemana emadhora ekuAmerica, iyo inoti ichashandisa mumakore manomwe ichitengera vanhu vemuZimbabwe chikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti hurumende yavo haisi kuzodzokera shure panyaya yekusimbisa urongwa hwavo hwekudzivirira vekune dzimwe nyika kuti vasauya pamadiro vachitsvaga upoteri munyika mavo. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Vachitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly, vaTrump vati nyika yavo ine kodzero yekubvumidza kana kurambidza vekune dzimwe nyika kupinda muAmerica, zvikuru sei avo vanenge vachitsvaga upoteri. VaTrump vatiwo nyika dzepasi rose dzine kodzero yekuita zvadzinoda. VaTrump vati nyika haifaniri kupomerwa mhosva kana kushorwa kana ichidzivirira miganhu yayo. Vayambira vekune dzimwe nyika vane chinangwa chekuuya kuAmerica kuti vazotsvaga upoteri kuti vasatambise nguva yavo nekuti vachadzoswa neAmerica kunyika dzavo.
The U.S., we have taken very unprecedented action to stop the flow of illegal immigration. To anyone conducting crossings of our border illegally, please hear these words. Do not pay the smugglers. Do not pay the coyotes. Do not put yourself in danger. Do not put your children in danger. Because if you make it here, you will not be allowed in. You will be promptly returned home.
VaTrump avo vanozikanwa nekupikisa urongwa hwekudyidzana pasi rose kana kuti globalization vaudza musangano uyu kuti urongwa uhu hwatoparara nekuti America haibvumirane nahwo zvachose.
United States and around the world, there is a growing cottage industry of radical activists and non-governmental organizations that promote human smuggling. These groups encourage illegal migration and demand erasure of national borders. Today I have a message for those open border activists who cloak themselves in the rhetoric of social justice. Your policies are not just. Your policies are cruel and evil.
VaTrump vabatawo nyaya yegakava riri pakati peAmerica neChina panyaya yemitero pakutengeserana, vachiti havadzokeri kumashure nenyaya yemitero iya vakatemera China kudzamara vawana chibvumirano chichagutsa ruzhinji rweAmerica. VaTrump vataurawo pamusoro penyaya yehondo dzakasiyana-siyana dziri kurwiwa neAmerica, vachiti nyika yavo haichada zvachose kuenderera mberi nehondo idzi asi kuti yava kuda runyararo. Mangwana mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachataurawo pamusangano uyu uye vari kutarisirwa kushoropodza zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica nedzimwe nyika dzakabudirira. Ndakamirira Studio 7 ndiri kumuzinda weUnited Nations muNew York, ndini mutungamiri Nkomo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemakambani ezveumhizha hwekufambiswa kwemashoko muThailand ari kukurudzira nhengo dzeparamende kuti dzivandudze mutemo mutsva unobata nyaya dzeumhizha hwekufambiswa kwemashoko uyo anoti unopa hurumende masimba akawanda ekusora madande mutande. Vakuru vakuru vehurumende muPakistan vanoti kundengendeka kwepasi kune uremu hwe 5.8 magnitude kwarova nzvimbo dziri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi nhasi, zvasiya vanhu vangangosvika 10 nevapfumbamwe vafa uye vamwe vanodarika 300 vakuvara. Kuramba mari yenyika ichishaya simba zvichienzaniswa nemari yekunze kunonzi kuri kukonzera kuti mitengo yezvinhu zvakawanda munyika ikwire, izvo zvinonzi zvave kupa kuti vakawanda munyika vanonge svosve nemuromo. Svondo rapera, dhora rekuAmerica rimwe chete raitengwa pamusika mutema nemadhora emuZimbabwe 25, izvo zvinonzi zvakazunguza misika yakawanda kunyange hazvo svondo rino zvinhu zvichinzi zvinenge zvagadzikana. Dhora rimwe chete rekuAmerica svondo rino rinonzi riri kutengwa nemadhora 10 emari yemunyika. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vajoini mufukare vanoti kushaya simba zvakanyanya kwemari yemunyika svondo rapera kwakakonzerwa nevaida mari yekutenga mbeu dzezvirongwa zvehurumende uye dzemotokari dzemakurukota.
Chikonzero chakaita kuti rate isvike ku1-25 svondo rakapera ndezvekuti pachidiwa mari yekutengesa zvinhu zvecommand agriculture nemari yekutengesa motokari dzemaministers. Izvi zvakasvika pakuti Reserve Bank yakatozomisa maakaunti emakambani anga achiita izvozvo izvi. Kampani yeCommand Agriculture nekambani yakahwina tenda yokutenga motokari dzemaministers. Pazvakangoitika izvozvo ndo pakadzokera zvinhu back to normal. Dhorari yaranga ra 25 raakudzika down to 15 again.
Vamufukare vanoti zvakaitika svondo rapera zvinoratidza kuti hapana kurongeka kudivi rehurumende.
Hurumende yakatiyo ngatichiitai zvinhu zvedu zviya asi isina kutarisa mberi kuona kuti zvinhu zvacho izvi zvichaitika sei. Command Agriculture chinhu ichachi chigara chichizivikanwa kuti chichaitika. Saka pangadei pakaitwa preparation yekuti kana taakutenga mainputs edu aya tichaatenga mari yacho ichibva kupi.
Kukwira kwemitengo yezvinhu zvisina shumo kunonziwo nevanorarama neurema kuri kuvaomesera zvakanyanya sezviri kutaurwa naamai Farai Cherera vanotungamira sangano reNational Council of the Disabled Persons of Zimbabwe.
Vakaremara vari kurarama zvakaomarara nokuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu yakazonyanyokurisisa zvakanyanyisa yekuti kuti vaonewo mari yekuti vatenge vararame zvakanaka zvinhu zvinotovaomera zvakanyanya. Vazhinji vacho vangange vari vanhu vanotengesa mutaundi vachitengesa kuti vaone kurarama, nevamwe vanga vari kumaruwa vachiedza kurarama kuti kuchengeta huku, nevamwe vasina zvavari kuita vanga vane mararamiro ayo yekuti dai tanga taona chibage panogarisa panodini, zvinove zvagozha zvikuru nekuti mvura haina kunyatsonaya.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara avanoti vanhu vacharamba vachiomerwa nekuti kazhinji kana mitengo yezvinhu ikakwira haizodziki.
Kuchinja kuri kuita mutengo wedhora remuno pablack market kuri kukonzeresa kuti mitengo inge ichikwira, ende kana mitengo yatokwira kazhinji haidzoke economic thought maprices stick downwards. Saka zvinhu zvaangokwira almost every weekly if not a daily basis.
Kunze kwekunge hurumende yagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemari dzekunze kurwisana neuori uye shanduko mune zvematongerwo enyika, nyaya dzeupfumi munyika dzinonzi dzicharamba dzisina kugadzikana vakawanda vachiramba vachitambura kwenguva ndefu ichatevera. Vagari vekumaruwa ekugwanda mudunhu reMatevelerland South vanoudza Studio 7 kuti hapana mabasa ebudiriro anoonekera ari kuitwa nehurumende. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pahurukuro yange yakarongwa neStudio 7 yakabatana neMedia Center kuGwanda kuti hapana zvizhinji zviri kuitwa nehurumende kana kanzuru mukuita mabasa ebudiriro. Vagari vakawanda vati kubvira pakawana nyika rusununguko hapana kana budiriro yakamboitika zvekuti migwagwa mizhinji, zvikoro, makirinika zvichiri sezvo zvakange zviri pakawana nyika kuzvitonga kuzere. Mumwe wevagari ava ndivasimba rachitasara narwo avo vanoti masangano anoshanda akazvimirira ndiwo ari kutobatsira.
No, budiriro haitoriko zvachese iri kutobatsirwa maruva vari kubatsirwa nema NGOs ndo vari kubatsira maruva zvikuru nokuti hurumende kumabhajeti avo inongo haisiri kuudza kana chii zvinhu zvatakatarisira nokuti maruva hamuna miti hamuna zvikoro zvine miti zvine mabhuku akakwana ekuverenga kana kunyorewa.
Mukuru wesangano reWomen Development Association of Zimbabwe amai Juliet Ngiwane vati budiriro vanongoinzwira mumapepanhau nemudzinepfenyuro.
Tinonzwa kusinje kune maCDF asi kuganda nhano tatisati taiona. Tinonzwa maprograms anoitika kumamwe maruva asi kunoku kuGwanda kana kwandinogara kumaruva andinogara asisati taona. Tinongoona maNGO achingomhanya-mhanya ndio atinoona achiita zvine zvino asi hazvibatsiri kusvika patinoda. Taida kuona hurumende ichiita nemazvo.
Vatiwo kana mari dzematunhu kana kuti Constituency Development Fund idzo dzinopiwa nhengo dzeparamende dzese havasati vamboona dzichishanda muGwanda sematarisiro avo. Asi kanzura weward 17 kuGwanda South vaEfraim Nyati veZANU PF vaudza musangano uyu kuti makanzura ari mukomiti inoronga mashandisirwo eCDF asi vati mari iyi ishoma chose kuti iite budiriro ine mutsindo. Vatiwo hurumende iri kuita mabasa akawanda ebudiriro munzvimbo mavo kunyange hazvo izvi zvisingagutse veruzhinji. Vachitaurawo pamusangano uyu kanzura weward 4 kuGwanda amai Lovukosi Matila veMDC vatiwo kunyange hazvo mune dzimwe nzvimbo mudunhu mavo makava kwamakirinika nezvikoro makirinika aya haana mishonga uye zvikoro hazvina zvikwanisiro. Mumwe mukuru wekanzuro yeGwanda Rural apinda mumusangano wanhasi vakule Kanistole vati kanzuro yavo iri kuedzana pose painogona kuita mabasa ebudiriro asi vakati mabasa aya anoda mari. Vati pari zvino kanzuro yavo iri kuwana zvikamu 30 nezvinomwe zvemitero inofanira kubhadharwa nevagari uye izvi zvinokanganisa basa ravo. Vasitole vatiwo gore rino kanzuro yavo yakakwanisa kugadzirisa migwagwa yakareba makiromita 200 nemari yayakawana kubva kuZinara. Studio 7 ichange iri kunopane kumatableland north uko ichaita hurukuro yekuzeya kugadziriswa kwedambudziko regukura hundi nehurumende. Ndakamirira Studio 7 kuGwanda ndini Godwin Mangusha.
Vateriri, musakanganwa kuti mangwana nenguva dzatko tinenge tiri paLupane Women's Center kuLupane uko tinenge tichiita hurukuro nevagari vemunharaunda iyi nezvenyaya yegukura hundi. Mubvunzo wedu ndewekuti zviri kuitwa nehurumende mukugadzirisa dambudziko iri zviri kubatsira here? Muchange muineni Blessing Zulu nevamwe vangu veMedia Center.
Zvongo yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Rari redzimosva rinoudza mapurisa kuti asati adzise Dr. Peter Magombei kuenda kuSouth Africa kuitira kuti vanorapwa. Asi mapurisa anonzi ati haasi kuzosiya Dr. Magombei vachibuda muchipatara nekuti anoita chete zvaanoudzwa nevakuru vavo. America inowedzera mari yerubatsiro kuZimbabwe nemadhora anosvika mamiriyoni 42. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asevimbe udokotela Peter Magombeyi ukuthi ayikwelatshwa kwele South Africa lanxa umthethwandaba wethule isinqumo sokuba avunyelwe.
Do not put yourself in danger. Do not put your children in danger. Because if you make it here, you will not be allowed in. You will be promptly returned home. You will not be released into our country. As long as I am President of the United States.
Umongameli Donald Trump wele Melika namhlanje utshele umhlangano we-United Nations ukuthi uhulumende wakhe kabuyele emuva ngodaba lokuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni lakhe. Abakade besemkhosini owe-Intwasa Festival bavumelene ukuthi kungumthwalo wabazali ukuthulisa abantwana ngemithetho yamasiko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asevimbe udokotela Peter Magombeyi ukuthi ayikwelatshwa kwele South Africa lanxa umthethwandaba wethule isinqumo sokuthi avunyelwe. Amagqwetha amele udokotela Magombeyi asehambise udaba lolu okwesibili emthethwandaba lamhlanje ntambama kulandela ukuvinjwa kwakhe ukuthi asuke esibhedlela ayengena endizamchineni yabo kumele imhambise kwele South Africa lamhlanje kusihlwa. Umahluli we-High Court uMnumzana Happias Joe ubethule isinqumo lesi esingalandelwanga ngamapholisa alokhu evimbile lapho alaliswe khona e-Avenues Clinic. Kubikwa udokotela Magombeyi ulamachisela emzimbeni aveza ukuthi wachiswa ngomlilo kagetsi njalo wahlatshwa amajekiseni alemithi engaziwayo. Odokotela bathi lokhu yikho okumenza ukuthi akhohlwe ukuthi wathunjwa njalo waphathwa njani ngabamthumbayo. Kasenelisanga ukukhuluma ngalolu daba lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhale khukhwini wakhe. Kusenjalo udokotela Solwayo Ngwenya obona ngenhlelo ezijene esibhedlela sempilo hospital uthi bayelatshwa abantu loba odokotela bekhalala umsebenzi.
Hayi, empilo siyazama ukusebenza, odokotela abakhalala umsebenzi abakaphenduli. Kodwa laba abakhona hayi bayathoba, abantu bayazuza uncedo njengoba abantu akula lapha bangaya khona.
Nxa sikhangele kodwa abangake esengani bayasebenza, njalo bo laba abasebenza yibaphi?
Athi abakhalala umsebenzi ngaba o-junior doctor. Uzokuthi abanye laba abakumigqiqi hhayi aningi liyabuya emsebenzini, kodwa ama-specialist ama-consultant hhayi bayabuya emsebenzini. Okwanamhlanje mbona amachumi ezikhombisa kade bengabuyanga, kodwa thina sifika ama-200 and something. So abadokotela abaningi bayabuya emsebenzini.
Nxa sikhangele kodwa sizokuthiwa-ke abantu abanye babiselwa ngekhaya, ababiselwa ngekhaya ngabanjani Ngwenya?
Hayi, abamselangakhaya ngabantu ababengaguli kakhulu. Nxa umuntu egula isifo singambulala uyafakwa esibhedlela, abanye be-operate. Babe sebebonile ukuthi hayi umuntu lo uqinile ukuthi abuyele ngekhaya, kumbe wesikhathi yabelanza amaphilisi akhe wabhiphinje nje embhalele asebuyele endlini.
Yeah.
Ukuthi abantu abagula kakhulu bayaxotshwa esibhedlela, abantu bayelatshwa.
Kungaqhubekela phambili-ke laba abakhala lo msebenzi bengabuyi, kambe kuza kumanjani khonapha empilo?
lapho induku loqhaka uqhaka mina mbona aba amadokotela ibabaza sale muva ngoba isibhedlela sivalwa ngalokho sisiya phambili bona ibabaza sale muva abantu bona abagulayo abagula kakhulu engutshele ngayo lokho bezuza uncedo bayelatshwa kuvuka kwizolo nje omama bazozila ingane abafika amathuma amathathu ngelanga uyabona bayisibhedlela senisi ukubelethisa abantu amathuma amathathu ngelanga kuyakutshengisela ukuthi isibhedlela singani siyasebenza kulabantu abaphakathi aba-admitiwe abafika ama-400-500.
Alo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wenhlelo zesibhedlela sempilo, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Donald Trump wele Melika uthi uhulumende wakhe kabuyele emuva ngodaba lokuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni lakhe esithi kumele bahlale emazweni abo. UTrump wethule la mazwi emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations General Assembly e-New York lamhlanje. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo esesigodlweni se-United Nations e-New York.
Ekhuluma ekuseni namuhla, uMongameli Trump utshele umhlangano we-United Nations ukuthi ilizwe lakhe lilelungelo lokuvikela imingcele yalo ngokuvimba abakwamanye amazwe ukuza kulo, ikakhulu labo abadinga ubupepheli. Wengeze wathi ilizwe ngelizwe lilelungelo lokwenza okufanayo. Ngokunjalo uthe amazwe omhlaba lawo engenza okufanayo nxa efuna. Umongameli Trump uxwayise labo abaloyisa ukuza eMelika ukuthi bengalokothi ngoba bezadudulwa nguhulumende wakhe ababuyisele emazweni abo ngokuphangisa.
US, we have taken very unprecedented action to stop the flow of illegal immigration. To anyone conducting crossings of our border illegally, please hear these words. Do not pay the smugglers.
Lapha kwelemelika sesithethe isinqumo sokuvimba abantu bokuza. Kulabo abenza lokhu, lalelani ilizwe amazwi ami la. Lingahlawuli imali abantu abalingenisa okungekho emthethweni kwelemelika. Abanye babo siyabazi ukuthi ngamakhayoti.
Do not put yourself in danger. Do not put your children in danger. Because if you make it here, you will not be allowed in. You will be promptly returned home. You will not be released into our country as long as I am President of the United States.
Lingazifaki enkingeni. Lingafaki labantwana benu enkingeni ngoba. Lingazama ukubuya lapha. Lizakwaliswa ukungena. Lizabiselwa emakhaya enu. Kalisoze lingene lapha nxa ngilokho engingumongameli welizwe leMelika. Sizasebenzisa imithetho evimba imingcele yethu. Ukuzwekazi lethu ngapha, sizama ukuthi abantu bathuthuke ngemfanelo.
For all of the countries of the Western Hemisphere, our goal is to help people invest in the bright futures of their own nation.
UTrump yena owaziwa ngokuchothoza ukudlelana lokumanyana kwamazwe omhlaba kunhlangothi zonke zempilo, i-globalization ngesiNgisi, ugcizelele insolo yakhe esithi iMelika kayivumelani lalolu hlelo, njalo uthe kayisoze iqhubeke iphatheka kulo.
United States and around the world, there is a growing cottage industry of radical activists and non-governmental organizations that promote human smuggling. These groups encourage illegal migration and demand erasure of national borders.
Khonapha kwelemelika lakwamanye amazwe kulabantu abakhuthaza ukuthunjwa kwabanye abantu Abantu laba bakhuthaza ukuthi kungabi lemingcele yamazwe. Namhla ngifisa ukutshela abantu laba abangafuni imingcele, abazibiza besithi balwela ilungelo likaZulu ukuthi inhlelo zenu kazila hlonzi, inhlelo zenu kazipondanga. Likhuthaza inhlelo ezikhuthaza ukukhahlanyezwa kwabesifazana labantwana. Elikwenzayo kululaza uZulu ngoba kalifuni imingcele.
There is no circumstance under which the United States will allow international entries to trample on the rights of our citizens, including the right to self-defense. That is why this year I announced that we will never ratify the UN Arms Trade Treaty.
Ngokufanayo njalo, siyabona ukuthi thina lapha kwale Melika sikhuthaza ukuthi kusetshenziswe imithetho yelizwe. Ngakho ke silandela konke ke okwelizwe lethu. Hathi lokho okukhuthazwa ngabanye abantu emhlabeni wonke jikelele.
The core rights and values America defends today were inscribed in America's founding documents. Our nation's founders understood that there will always be those who believe they are entitled to wield power and control over others.
Umongameli Trump uphathe njalo udaba lokudonselana phakathi kweMelika leChina ngodaba lwemithelo kwezokuthengiselana esithi uhulumende wakhe uzaqhubeka ethese eleChina imithelo amazwe omabili aze avumelane ngendlela emsuthisayo. Ukhulume njalo ngodaba lwezimpi ezijiyeneyo iMelika ephakathi kwazo, wathi ilizwe lakhe lifuna ukuthula emhlabeni jikelele hathi ukuqhubeka lisempini. Umongameli weZimbabwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni ofanayo kusasa lapho akhangelelwe ukuchothoza izijeziso athi zetheswa eleZimbabwe namazwe athuthukileyo agoqela iMelika. Umongameli weZimbabwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni ofanayo kusasa lapho akhangelelwe ukuchothoza khona izijeziso athi zetheswa eleZimbabwe namazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Ugcizelele insolo emhlanganweni akhulume kuwo izolo esithi izijeziso lezi ziphazamisa intuthuko yelizwe lakhe ikakhulu kugatsha lwezempilakahle. Ngakho uthe kumele zesulwe. Ngimele iStudio 7 ngiseUnited Nations eNew York, yimi uNtungamili Nkomo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
UZulu ukhuthazwa ukuphatheka kunhlelo zokuxazulula indubeko zelizwe ukuze kube lamacebo lenhlelo zokuqeda lezindubo. Lokho kuphuma emhlanganweni weNational Citizen Convention eHarare ongwenwe ngabenhlanganiso ezimela uZulu kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo. UGibson Bebe ubesemhlanganweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lomhlangano oqokwe ngabenhlanganiso yezakhamizi eCitizen Manifesto ubuthanisa abenhlanganiso ezijeneyo bexoxisana ngendlela zokuqeda inhlupho ilizwe libhekane lazo. Umkhokeli wenhlanganiso yetajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwanazi uchasise ngokuqakatheka kokuphatheka kwezakhamizi unhlelo zokakha ilizwe.
Nasibona ungani kuqakathekile ukuthi sibuthanise ama-citizens ngoba ama-citizens ama-shareholders eZimbabwe. So sizama ukuthi sibuthanise ama-citizens sixoxisane ngodubo olukhangelane lelizwe, sibonisane njalo ukuthi singaqhubekela phambili njani nge-struggle ye-democracy nama-human rights lakho konke okubonayo kwenzakalayo eZimbabwe, including indaba ze-economy ukuthi singazilungisisa njani.
Lokhu kugcizelwe ngunobhala jikelele wentsha ebandla le-MDC uMnumzana Usalo Sizwe.
Awukuqakathekileyo ukuthi ngesikhathi zonke umhlaba wonke jikelele kungakabi lenguquko okwenzakalayo ukuthi abantu abava kunhlangothi ezijiyeneyo bahlanganela bonke ukuze babonisane mayelana lento ezimbili engibona ngani yizo ke ethiza phakeke indlela esizahamba ngayo njengama-citizens. Yokuqala yikubana ke ihlupho ezilazo yiziphi njalo zihlangana phakathi zibe yini abangathi yena ngesilungu yi-national question, okuyikho ukuhlukuluza umuntu othengisayo, ukuhlukuluza umfundisi, ukuhlukuluza ke ama-activists.
Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi izisebenzi zikahulumende zikhuluna ngeholo lazo elingene lisiloba indleko zokuya emsebenzini. Okugcizelelwe unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bamaphandleni e-Amalgamated Rhodes Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, uMnumzana Robson Chair.
From this platform, I really want to get solutions coming from the general citizens.
Ngifuna ukuthola impendulo evela kuzakhamizi, ngoba kule zakhamizi ezivela kunhlangothi ezijineyo eziqoqela abokholo, izisebenzi lokunye okunjalo. Sizaxoxisana ngendaba ezijineyo, ngoba okusibambanisayo yikuthi sonke sikhathazwa zindubeko ezikhona elizweni, njalo kumele sixazulule indlela zokuthi siqede lezo ndubeko.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi yeZimbabwe National Students Union, Zinaso Mnumzana Ashbart Madida, uthi ukuqonga kwentengo yempahla elizweni sekubathwalise nzima njengezifundi.
As students, I think our livelihoods are under threat. Student welfare is at an all-time.
Njengezifundi sibona ngani impilo zethu seziphakathi kwengozi. Lapho esihlala khona akumanga kuhle. Thina njengentsha asisenelisi ukuthenga loba yini. Ngakho ke impilo zethu zisengozini. Uhulumende lo usehlulekile ukunikeza usizo.
Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso yeCitizen Manifesto ukuthanisa abatsha labasakhulayo abavela enhlanganisweni ezijiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. You keep on bed.
Abasakhulayo kakhulu amantombazana bahlangane labenhlanganiso ezehlukeneyo zakwaBulawayo emkhosini weIntwasa Festival. Injongo bekuyikuxoxisana ukuthi kungenziwani kuvimba ukwendiswa kwabantwana besesebancane kanye lemicimbi yamavuzi party. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo ekoBulawayo.
Okuphume emkhosini weIntwasa Festival kuveze sobala ukuthi umzali ulomlando omkhulu kulokhu, ngoba abatsha bengachabalala nxa umzali engasukumanga wamisa ububi lobu. UMnumzana Nkosi Mlibazi ongumbalisi uthi umntwana kumele akhule phakathi komthetho ukuze isizwe singachabalali.
Umlando ikithi abazalini. Thina sakhula sasilemthetho eqinileyo ngamakhaya. Banxela ngalitshona umntwana ebesesendlini. Kodwa sikhulile thina sathi thina abazali besincindezele emuva. Sanika abantu abethu inkululeko enkulu kakhulu. Sesithatha kakhulu imthetho evela ebalungini ebekuba umntwana eselicanda kasathintwa.
Umqondisi wenhlanganiso yabatsha e-Youth Ahead, uMnumzana Everson Phiri, uthi kuyadingeka ukuthi kuvulwe indawo ezilenhlelo zokujabulisa abatsha balamhla, hathi abaka-1960.
Singathi abantu abatsha bayaganga benzani ngamavuzi phathi, kodwa kumele siyikhangele kabanzi le ndaba. Abantu abatsha bathi bona abanandawo abangahamba kiyo bezikholisela. Abanye abadala bake bathi kanti ke ukuya kuma-youth center kuyalani. Asithi hayi, ama-youth center akusela into ezisichazayo. Sithi ukuze kulungisise le ndaba yamavuzi phathi, kuqakathekile ukuthi sivule izindawo zabantu abatsha abangabuya bezokwejisela khona ezichaza abantu abatsha banamuhla, ikhona abaka-1960.
Untombazana osakhulayo u-Alice Moyo uthi uduwe ukuthi iningi labo sebehlala bodwa, abazali basemazweni besebenza.
Indaba yokuthi abantwana behlala bebodwa these days indaba yokuthi abazali bayaphuma elizweni behamba outside besadinga ama-greener pastures. And isolation engaba khona ukuthi maybe economy ngabangcono, abazali bengahlala abantwana babo bethole imisebenzi engakwazi ukuprovide ama-families abo bonke.
Omunye wabatsha uNomazulu Dube yena ukhuthaza ontanga ukuthi bachiyane le micimbi yamavuzo, ngoba kulapho abacina belingwa ukungena ezintweni ezingaqondanga.
kumele siyekele ama visa parties because at the end of the day sithola into ezimbi into imthwalo emibi nxa sihamba khona ngale sizafika ukuthi sizafika sinathi utshwala ama drugs and stuff. At the end of the day, sibe sesirethwa kume sesicina sesingena kwezinto ade ngamelanga singene kizo. So ngakho kumele sishiye amavuzu parties. Nxa ukuthi kungani sokuhlupha, ngcono maybe kube lamanye ama-entertainment azasi-entertainer azayenza ukuthi sicine singasahambi kumavuzu parties.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezilamantombazana asakhulayo zikhankasela ukumisa imitshado yabantwana kanye lemicimbi yamavuzu. Kukhanya umzali elomlando omkhulu ekumiseni lokhu njalo kudingeka ukulandela amasiko akudala ukuze kukhuliswe abatsha kukhule isizwe. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthakazi omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela okungenziwa ngabatsha ukuguqula isimo somnotho lesombusazwe elizweni. Sikhangela njalo udaba lokuxokozela kwele South Africa ukucasana ngobuzwe lapho ezinye izizalwane zalelo lizwe zithi abokuza ngabaphume baphele. Ofisa ukungena kuhlelo thumela umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eyafacebook ekhasini lethu elevoadabele. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Izakhamizi zeGwanda zithi akulanhlelo ezicutshwa nguhulumende ezokuthuthukisa inhlalakahle yabantu bemaphandleni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi zeGwanda zithi uzulu emaphandleni uncedwa zinhlanganiso ezizimeleyo ngoba urhulumente kungekho akwenzayo ukuthuthukisa impilo yabo. Lokhu kuvele emhlanganweni we-Town Hall obugoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bemananela be-Media Center eGwanda lamhlanje. Unkosikazi Juliet Nkiwani owenhlanganiso yabomama ye-Women Development Association of Zimbabwe Waters uthi abazibona inhlelo eziqhutshwa ngurhulumente emaphandleni.
Nxa kungasabuyanga i-NGO ezesincedisa akula lunye uhlelo lukarhulumente esilubonayo ngoba nxa sekubuya abanye abantu babuya specifically for abanye abantu. Urhulumente nje ukuthi athi isigaba sami esenqameni, isigaba sami sematshetsheni, isigaba sami sebulamba, isigaba sami esangathi asikaluboni, sisaludinga.
Amazwi akhacizelelwe ngumnumzana Bekezela Madumofuzwayo odwa kulo urhulumente asekwenzile ukuthuthukisa impilo zabantu bemaphandleni selokhu ilizwe lathatha uzibuse.
40 years into independence mina ngisuke eGwandamoto akumelanga ukuthi ngasikhuhla umtshabezi wothi akumelanga ukuthi ngasihamba ngendlela nelana kanti esihamba ngayo nxa sisiya kithilini kwazinake na. Sikhuluma ngezikolo ezakhiwa ntolontolo ezibuya zisethathwa ngumoya amarufu kudilike. Xa ungasabuya ngama-NGO azebambabamba lapha aqhwayaqhwaya la nothing ever happened.
Unkosikazi Lobukhosi Malila ukansila kwathi for Stanmore ekubandla le-MDC uthi laloba zikhona inhlelo eziqhutshwa ngurhulumente zisuka ziphazamiseke ngenxa yokusilela kwemali.
Sibe sesithi sibuya futhi sikhangele ekudleni khonapho, ukudla kukhona sibile emaphandleni kodwa kuyasilela ngoba uhlelo lwangikhona lubuya lulabanikazi ukuthi lukhangele abadala, izigoga, abadubekileyo bese kusithi iningi leli lisala ngaphandle.
Umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele ngesiqubu lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende wakhe usethethe amanyathelo alukhuni okulungisisa lumnotho. Intengo ezitolo lokhu ikhuphuka mihla ngemihla ngapha lesisindo sedola leZimbabwe lokhu sisehla nsuku zonke nxa siqathaniswa ledola leMelika. Ngeviki edluleyo ugatsha lweze security ebhanga leReserve Bank lwanquma ukuba amankampani athi Access Finance, Croco Motors, Spartan Security leSakunda Holdings avalelwe ama-akhawunti ebhanga. Leli nyathelo elinconywe ngumongameli Mnangagwa labangela ukuthi isisindo sedola leZimbabwe sithuthuke kancane. Kodwa lokhu akuthathanga sikhathi eside ngoba isisindo lesi sahle saqala njalo ukwehla lentengo yempahla ezitolo layo yathi ukuqansa. Isakhamuzi sedede umnumzana Stanley Torima njalo engukansila walumango uthi indlala isifike kusibanga esibi kakhulu eZimbabwe ikakhulu edede.
Esitolo lako kuyasiwa gande ngenxa yokuthi khathesi ngakutshela ukuthi ilacto encane uyayithenga ne-10 RTGS and akunitshele that is the cheapest relish umuntu oreserva ngakwanisa ukuthi eyithenge kugogo uyayithatha ngaphi i-10 RTGS. So what it means is lakho kuyayengezelela ukudureka kwabantu kakhulu. Khathesi basifonele i-social welfare ukuthi umumbuza uya ukuthi ugogo osemakhaya akwanise ukuthi ethathe ethole isakaredana kumele ukuthi ebhadale i-$10. $10 yangona le uya vele akuna lapho engayithola khona. But into engayikhuluma ngeyokuthi uhulumende kade umele ukuthi enanzelele ukuthi iwange district ichiyene lezinye indawo in the sense yokuthi it's a drought area.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa oyisikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo uthi umumo okhona usukhombe sobala ukuba umkhokheli owayevele esehluleka ukuthuthukisa umnotho elizwe ngumnangagwa langesikhathi sikamgabe.
Ye phela Chris ngakhumbula ngo-2008 saba le-hyperinflation khonokho ukuthi imali iyabisiwa idola liqina sonke isikhathi idola lemelika liqina sonke isikhathi. Kwenzakala lesani isikhathi kodwa sathi thina asithi ukuthi ngumgabe okwenzayo lokho. Kade esemgabe kasekho into le iyaqhubeka khona kungumnangagwa yena owayiletha ephalamenti uthamisa ubabuthamisa lomama umduri bazame ukuthi bekufise umama umduri hambe ikhodi ukabuthamisa ukuphikisa eparlamenti umnangagwa emhoza abanye abantu bezame ukuthi emhoza kodwa khangela ukuthi sokunjani Chris sokutshengisa phela ukuthi vele abantu ababeyibo ababethethe intambo ngo-2008 yibo bona laba asebeyibo asebezihambe embusweni. So iyo yonke into yena le eyenzakala ezele ngathi ngesikhiwa khonibitrace to the doorstep of Emmerson Mnangagwa.
Ingcwethi ecubungela izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lokhu okuthiwa yimizamo yokulungisisa umnotho welizwe ngumnangagwa ikuvala uzulu amehlo nje kuphela.
Nxa sikhuluma labantu bazana nje emgwaqweni nje labanye abaziyo nje umomo kukhanya ukuthi uhulumende lo uvele uthanda ukuvala amehlo. Into le eyobudlwangudlwangu ye-corruption yakhuluma kudala yena umnangagwa ngangene ekhuluma ngakho abantu bakhalakhala bakhonona bathi kula bantu abagombelezela umnangagwa abavele bengamatsotsi kule corruption kodwa kukhanya ngenzi lodwa. So abantu bona bathi bona hayi lokhu vele kuvalwa amehlo awusozibe kwazi phela ukuthi i-akhawunti yomuntu ivalikwe nxa ungamazi. Bayakhuluma nje besithi hayi ukuvala thina amehlo.
Iningi selithandabuza ukubana kusiyafika ikhisimusi yalo umnyaka umumo uzabe unjani. Isikhathi so esesidliwe ngumango kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebeselazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Abenhlanganiso ezimela uZulu kunhlangothi ezijene zempilo bangena umhlangano eHarare wokuhlaziya inhlupho ezibhekane lelizwe. Amapolisa abikwa evimbe ukuthi uDokotela Peter Magombeyi ayekwelatshwa kwele South Africa. Ekhuluma emhlanganeni we-United Nations umongameli Donald Trump wele Melika uthi uhulumende wakhe kabuyeli emuva ngodaba lokuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni lakhe. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi silolunye uhlelo ekuseni ngo-6:30 okwamanje senilitshiya kustudio 7 Live Talk. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.